Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi mufurombudzi 1928. Zimra inoti vanhu vari kutengesa zvinhu nemari yekuAmerica vanofanira kubhadharawo mutero nedhora rekuAmerica kwete nemaRTGS kana mabond notes. Zesni inoti gwaro revavhoti riri kushandiswa pasarudzo dzebyelection kwa mutoko mwedzi uno riri nani pane raishandiswa makore apfuura. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedambudziko remvura meya veguta vachiti ragadziriswa. Kunyangwe zvazvo papera gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro vakawanda vanoti hapana zvanyanya kuchinja munyaya dzezveupfumi. Vatsigiri vechikwata chemaWarriors vochema-chema nekukundwa kwakaitwa chikwata chavo kuLiberia nezuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezveupfumi. Papera gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei pa Facebook page yedu.